Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 24 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaDaniel Chapo vebato reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuMozambique. Asi vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti achirapiki. Mushure mekupedza mazuva makumi masere nemaviri vari mutirongo vasina kutongwa mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC VaDaniel Chapo vebato riri kutonga Mozambique reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika nezvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana kana kuti 71%. Izvi zvaziviswa nhasi. Vari kuvatevera ndiva Venancio Mondlane vane mavhoti zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Asi vanopikisa vari kuti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Sangano reEuropean Union rinotiwo vaongorori varo havana kugutsikana nekuverengwa kwaiitwa mavhoti. Mutungamiri wenyika uye vari sachigaro weSADC vaEmerson Mnangagwa vari kushorwawo nevamwe vachinzi vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakakorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira.
Tinokorokotedza hama dzedu dzeFrelimo nehama dzedu dzeMozambique nekuvhota nekutaridza munhu wavanobatira vatungamirire iyi tite bato rine ukama hune udzoka kubva sure cherimwe cherimwe tinovakorokotedza nekuti vamwe vedu vakatibetsera kuti tiite Zimbabwe yedu saka sichatinyanyotaura mutotwa neMozambique vaungana vakavhota vakasara mutungamiri wavanoda
asiwo vamarapira pane vamwe vari kuchema chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera munotiwo kudini mashoko iwayo
mutungamiri wedu vakanzwa mareserve efrelimo ediaspora vhote efrelimo munyika yezimbabwe ndiwo avakakorokotedza vakafarira kuti vanhu vemozambique vari muno vakasava vavhota zvinofadza havana kutaura kuti maelectioni ekumozambique apera
asikava marapira vanenge vakatotaura sekunge izvi ndo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuzimbabwe
awo ndomanhisisiro akaita vanhu zvaiterera asi iyo hazvio zvavaireva pavaitaura chinoita ndechekuti kune chinomira nechatinenge tataura nechinenge chataurwa nemukuru hatimiri nemanhisisiro anenge atamuteresa ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiterera nevane zvavakafunga tovarwa nevane zvavakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii zvaitaurwa nemutungamiri wedu wamunanga
ko kune vamwe vari kutiwo bato reZANU-PF rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu tsigira ingava ANC ingava FRELIMO kana mamapato ari kutungamira kana kuti ari kutonga
chinoita ndechekuti aya mashoko chero munomunika takambomawa kuti vanhu vanenge vachipa hunzi waipa hunzi vari vanenge vatora mari dzavatambitsumi mari dzavarungu vachiasimbisa kuti aiwa isu tichakambena isu tichakwanisa kudzora nyika idzi asi kana zvokuona kuti vachindotsanangura kuti aiwa isu chokoreda haripii zvinovaremera vanenge voda kundonyepa vachindopidza zvanopiwe mukati menhau dzaitingazii
Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vari parunare mubulawayo kuti tizeyewo ndezvesarudzo idzi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neuniversity of technology muzvinafundo Ricky Mukonza tikatanga nekuvabvunza kuti vashamisika here nekukunda kwefrelimo
kwete zvinhu zvisina kunyanya kundishamisa stereki nekuda kwekuti ndobato ranga richitonga tinoziva kuti mapato anenge achitonga anenge aine advantage nekuda kwekuti ndo vanenge vachicontrola atingati mainstitutions ane chekuita nekuti sarudzo dzinobuda sei tikutaura nyaya dzemainstitutions akaita sevanofambisa sarudzo vacho vematarezi mosva nezvakadaro daro
totarisawo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vange vatokorokotedza frelimo zvakabuda musarudzo zvisati zvaziviswa munotiwo kudi nezvavakaita izvi
hazvibudisi chimiro chakanaka vazulu nokuda kwekuti vamunangagwa ndo chairman wesadic naizvozvo vanotarisirwa kuzvibata nenzira yepamusoro-soro kukorokotedza kwavakaita kukunda kwefrelimo idzo sarudzo dzisati dzataurwa kuti dzabuda sei hazvinyatsobudi zvakanaka nekuda kwekuti ndopaya panonzi nevakuru chembere yoshayikwa berorutsa imvi kuti vanotaura kuti havakunda zvisati zvazivikanwa zvobva zvabuda zvakadaro saka hazvinyatsobudi zvakanaka zvinokanganisa maonerwo anoitwa mabudiro esarudzo dzenyika iyoyo
tiri kunzwawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana mumaputo nemamwe madhorobha emunyika ine nzvimbo dzakati wandei wandei sezvo vanopikisa vari kutivo sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka vefrelimo vachiti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka munoona sei nyaya yesarudzo imozambique nedzimwewo nyika dzemuafrica tichitarisawo kuti muzimbabwe makaita kunetsana kwakadai
vazulu hazvibudi zvakanaka nekuda kwekuti sarudzo dzinofanira kuva idzo hwaro hwakasimba hunova ivo panoumbwa hurumende yejekerere kana kuti hurumende inenge yabuda muvanhu zvino kana paine kusawirirana kwekuti sarudzo dzafambiswa sei kunyange hurumende yacho inozouya inongova hurumende inenge pada isingatendwi nevanhu vairi kutungamirira
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswa neuniversity of technology kusouth africa vachitaura vari parunare kuLesotho pane mwana ane makore gumi nematatu ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti hachirapiki nepamusana pechirwere ichi Blessmore Kambuzuma haachaoni uye haasi kuenda kuchikoro mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera
asi kunyange hazvo aine chirwere cheganda chakamupa upofu Blessmore Kambuzuma haamboratidze kusava nemufaro nekuda kwedambudziko iri mukomana uyu anotovaraidza nguva muguta reHarare aina amai vake achiridza zvingoma zvaanenge anazvo nemimhanzi yemuimbi ane mukurumbira Alec Macheso achitoimba hake ari mumigwagwa yemuHarare apo amai vake vanenge vachitengesa zvinhu mumigwagwa iyi amai aive mwana uyu amai Senzeni Kambuzuma vanotipo dambudziko ravakatarisana naro rinotivare upenyu hwese sezvo vana chiremba vakavaudza kuti urwere hweganda remwana wavo haurapike.
Ndakaenda kuna na chiremba vakati skin condition yake hairapiki, asi ane mushonga anofanira kungosora kuti skin yake isanyanyorohwa nezuva, isanyanyomuva. Basi randotoda ndorota agare ane mushonga yake dzonzongo atogona kushaya mari yekuitenga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanya vanoti chirwere cheganda chakadai hachirapike sezvo munhu achiberekwa aine chirwere ichi, uye chinoda kubatwa zvakanaka kuitira kuti chisaite ukasha kumunhu anenge anacho.
Chirwere cheichthyosis chirwere chatinoona chinowanikwa kuvanhu vane mazera akasiyana siyana. Kazhinji chinotanga munhu achiri mudiki, pamwewo chinozovatanga vati kurei. Zvirwere zvotinozvarwa uinazvo zvinobva kuvabereki zvichidzika.
Amai Kambuzuma vanoti vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa, uye ndizvo zvinovabatsira kutenga mishonga yekuedza kurapa ganda remwana wavo.
Tinotorarama nekutengesa sezvandiri kuita izvozvizvi, tindikwanise kuwanawo chikafu, marendausi nemishonga yake yekusora.
Amai Kambuzuma vanoti mwana wavo haasi kuenda kuchikoro nekuti havana mari inodiwa kuzvikoro zvinotambira vana vasingaoni.
Zvaienda kuchikoro asi ndakazosvikawo panguva yekuti ndakakundikana kuchimuendesa kuchikoro nokuda kwokuti kunde zvida kutenga mushonga kuchikoro kunenge kuchidiwa mari. Kuchikoro kwachanga asina zvakakwana zvafana nebrew machine nekombiuta sezvasingaoni.
Amai Kambuzuma vanotiwo vakarambwa nemurume achivati vakazvara chirema.
Nababa wake takasiyana mushure maunge pekutanga ndakazvara mwana nesem condition vandazodzokera zvekuzvara mwana necondition kana saka vakatadza kusvigamuchira mufamily yavo kuva havandiramba vachiti ndikuzvara zvirema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano pamusoro pedambudziko rakatarisana naBlaise Moore sezvo mutauriri webazi iri vaDonald Njiri vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zana nemakumi manomwe nevatatu vakafa mugore ra2020 muZimbabwe ndufu idzi dzichikonzerwa nezvirwere zveganda. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page pedu patinokupai ilink yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Apa tinokwanisa kukupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Mushure mekupedza mazuva makumi masere nemaviri kana kuti 82 days vari mutirongo vasina kutongwa, mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro. VaNgarivhume vakanzi vabhadhare zana remadhora ekuAmerica. Vaipomerwa mhosva yekuungana zvisiri pamutemo nechinangwa chekuda kuzokonzera mhirizhonga kuAvondale muHarare. VaNgarivhume vakasungwa musi watunya mavhuvhu. Muna 2023 VaNgarivhume vakapedzawo mwedzi misere vari mujeri vakazonzi nedare repamusoro reHigh Court vainge vasina mhosva yavapara. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vari kushorwa nevamwe vanopikisa mushure mekudzinga vatongi vatatu vedare repamusorosoro munyika iyi reConstitutional Court vakambopa mutongo muna 2016 wekuramba kutambira nyaya yavo yavainge vakwidza kumatare vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yakakundwa navaEdgar Lungu vaiva mutungamiri wenyika panguva iyi. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedunhu reSADC mukucherechedza zuva rekukurudzira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumawirira reSADC Anti-Sanctions Day iro rinocherechedzwa musi wa25 Gumiguru gore roga roga kubva zvaratambirwa nesangano reSADC muna 2019 apo kurudziro yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, Dr. Jane Van Muskwere, svondo rino vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yakagadzirira mhemberero idzi uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko kuvana veZimbabwe pamwe chete nemashoko sasachigaro weSADC vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi hurumende yeAmerica inoramba kuti yakatemera Zimbabwe zvirango, asi ichiti yakangotemera vanhuwo zvavo gumi nemumwe chete kusanganisira ivo mutungamiri wenyika vaMnangagwa pamwe nemakambani matatu chete. Britain inotiwo vanhu vana chete ndiwo vari pazvirango nezvikonzero zvekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vari kuwanepi zvekuti Zimbabwe iri pazvirango izvo zvichinzi zvakatemerwa vanhuwo zvavo kwete nyika yose.
Chekutanga ndechekuti zvirango izvi kaizvi zvakaitwa pamusoro peupfumi hweZimbabwe zvine midzi inorwadza inosvika kure kure. Hazvingobati vanhu vanonzi vakapiwa zvirango chete, zvinobata chizvarwa chimwe nechimwe cheZimbabwe, uye hazvina basa kuti unosapota bato ripi. Zvirango izvi zvinorwadza munhu wese anorarama muZimbabwe. Kunyange hazvo vakachitemera zvirango izvi vachitaura kuti zvirango izvi zvine vanhu vashoma vazvakapiwa, chokwadi ndechekuti zviri kuitika pasi apa zvinotaura imwe nyaya yakasiyana nematauriro anoita vari kutipomera kana vari kutirova nezvirango izvi. Vazhinji vari kufa, upfumi hweZimbabwe hausi kubudirira, hatisi kukwanisa kugadzirisa motokari dzinenge dzafa anogadzira migwagwa yedu. Kunyange hedu hurumende iri kuedza nepainogona kuita izvi, asi zvakatiomera nekuti dzakatemerwa zvirango.
Regai tinzwe kuna vaDzokora. VaDzokora, munoti nechiitiko ichi nemashoko ataurwa naDr. Mavaza?
Zviri kuitwa navaMavaza zvinonyadzisa, zviri kuitwa neZANU PF zvinonyadzisa. Vari kuita kuya kunonzi kuhwanda nemunwe, vanetseka zvekutsvaga uta nemugate chaimo chaimo. Vari kutsvaga chekupiva bhureme kuti nyika haisi kuenderera mberi nei, nyika haisi kuenderera mberi nenyaya yekuba kunoitwa nevanhu yeZANU PF, nyika haisi kuenderera mberi kwete nenyaya yemasanctions asi nenyaya yeuori hwakazara muZimbabwe. Nyika haisi kuenderera mberi kwete nezvirango zveupfumi asi nekutadza kutonga kuri kuitwa neZANU PF kwekuti vanhu vari kungoita madirativhange, vatora gold, watora madiamonds, watora munda, watora mari yakazara mubhengi. Izvozvo ndozviri kuita kuti nyika yedu isafambire mberi. Zvemasanctions izvo kutongohwanda nemunwe. Masanctions zvirango zveupfumi zvakabviswa kare, hakusisina zvirango zveupfumi. ZANU PF yakatopembera pakabviswa zvirango izvozvi. Saka ndiri kutoshamisika kuti nhasi vari kutaura zvekuti vada kuratidzira pamberi pemasanctions. Masanctions api?
Dr. Mavaza,
chatingatarisira pamberi sevana veZimbabwe ndechekubatana kuti tibvise masanctions, tibvise unhubu unaradada huri kuratidzwa naDzokora panapa hwekufunga kuti hakuna masanctions. Ari toriko ari kutambura muzvipatara, hamuna mishonga, hatikwanise kuitenga nekutipa masanctions.
VaDzokora, pindurai tinzwe.
VaMavaza, ndinotovanyarirwa zvavari kuuya kuzoita pano nekuti chokwadi vari kuchiziva kuti kuAmerica hakuna masanctions akaiswa kuZimbabwe. Tikatarisa izvozvi tinotoona kuti America yacho neZimbabwe vanototengeserana. Vatarisa gore rino vatosvika almost 100 million yezvinhu zviri kutengwa kuZimbabwe zvichiuya kuAmerica, zvimwe zvichibva kuAmerica zvichiuya kuZimbabwe. Saka dai panga paine zvirango zveupfumi, dai zviri kuitika here izvozvo.
Dr. Mavaza, pane vamwe vagara vachikurudzirawo kuti kana hurumende ichinzi yakaisirwa zvirango sekutaura kwamune muchiita uko nenyaya yekuti uchikora kodzero dzevanhu iri kudii kungogadzirisa izvozvo potariswa kuti zvirango izvi zvinoramba zviripo here.
Ndoba ndiri kuti paya vajonga kune zvakawanda zvakanzi Zimbabwe igadzirise kuitira kuti zvirango zvibviswe. Zimbabwe yakagadzirisa zvakawanda zvakanzi zviitwe zvakatoitwa hapatorina kana dambudziko. Tinorwadza kuti vana vezimbabwe vari kufa nekutambura. Ivo vanhu vanadzokora vakatsvukira miromo nemari yavari kupiwa yeutengesi yavari kutengesa nyika. Ngatigare pamwe chete tigadzirise Zimbabwe ive nani.
Vadzokora, tipete chirongwa, munozoona here paine zuva richazonza Zimbabwe yabvuma kuti chokwadi hakuna zvirango?
Tateedzane nevanhu vanopenga. Ini dai kuri kutori kunzi ndini ndinopa masanctions acho Zimbabwe yaitofanira kuramba iri pasi pezvirango zveupfumi. Tarisai muone kusunga kwavari kuita vanhu. Vatimba nevamwe vakuera mujeri vasina mhosva yavakapara. Masanctions ari kuita kuti Zimbabwe isaenderere mberi inyaya yekutadza kutonga, inyaya yehuoni.
Dr. Mavaza, tingaona here zuva richamuka hurumende ichitaura kuti aiwa tarasa nyaya yekungoti zvirango zvirango izvi taakurwisana neuori huri kutaurwa navadzokora.
Ongu, takatarisira zuva iroro, zuva richabviswa zvirango izvi hurumende ichamuka ichipururudza nevana vezimbabwe vachipembera kuti iko zvino tapiwa mukana wekumhanya nevamwe nekugadzira. Nekuti iko zvino takasungwa makumbo, takasungwa mbira dzakondo.
Manga, makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Uye manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzokora. Vadzokora vanga vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica, ukuwo Mavaza vanga vari kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Kwasara mazuva gumi nemaviri kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nezvikwata zvavo vari kuenderera mberi vachitenderera matunhu akasiyana-siyana vachitsvaga rutsigiro. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti hapana kujeka kuti anokwanisa kunge ari achakunda musarudzo iyi ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Gadziriro dzamapato omuAmerica maDemocrats namaRepublicans dzinenge dzazokora muto zvino zvokuti tiri kuona isu kuti matauriro acho anenge achinja. Anenge kuna vaTrump vakunyanya kushora chaizvo mai Harris pamwe chete nokuti vari kutaura zvavari kuronga kuzoita kana vachinge vahwina sokugadziridza dambudziko remaimmigrants yavanhu vari muAmerica vasina mapepa omo, nyaya dzoufumi hwenyika.
Mabata chikwata chavaTrump cheRepublican Party kwaamai Harris wouku kuDemocratic Party zvakamira sei?
Amai Harris uku vanenge vava ku batsirwa navahombe kunyaya dzezvepolitics vanozikamwa vatinoti isu pachirungu anonzi maheavy hitters vakaita sana former president Bill Clinton, former president Obama nomudzimai wavo Michelle Obama varenge vachikambe navose. Zvinoratidza kuti taakunosvika kwamvura yacheka makumbo zvino.
Zvose izvozvi zvochireva kuti kudini munyaya yesarudzo?
Kana paina magrovhosi arenge abviswa zvino, taakusvika panguva yokuti vaya vasati vavhota, nokuti vamwe vakatovhota vachisvika pakuzoziva nokumira nesarudzo dzavanenge vasarudza kuti uyu ndiye watinenge tichida. Nokuti kuna vamwe vasati vanatsokuona kuti vachavhoterani, vati vari kumirira kunatsokuona kuti ava vari kukwikwidza ava vanhu vakaita sei, vanozovabatsira chinyi pamwe chete nokubetsera chinyi kunyika yeAmerica. Saka ndinoona kuti zvasvika kwabvura yacheka makumbo kwatava kuenda uku, meseji dzacho dzati korei kudarika zvadzaisiita nzendo dzacho marare acho ari kuwanda zvekare achibatsirwa nevanhu vakasiyana siyana.
Vanhu vongorora zvematongerwo enyika vachidzidziswa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yenyu yamunofarira vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo, chavangu, timbotaurawo nezvachavangu timbohwa, timbotaurawo nezvachavangu timbohwa paStudio apo. Mazuva aya manyanya kutaura nezvake kunomanyarara, timbotaurawo nezvake timbomuhwa kuti uripi.
Oh, dai mukabadzoka, wakomana wana kutoga kusvika patogambira nyanga seiko, pakatoga pakatoga pakakwara kudhara, ndavachipuhwa kuchichata waona kutogawo, kuti kudhara kubvakuwa kumashure kwenguva yehondoko iZANU-PF, ZANU-PF, pahondo yaibuwa ZANU-PF, pakusununguka kwanyika ZANU-PF, ndabati ZANU-PF, ndevana vedu varongozvarwa vachingonzwa zita rimwe chete iroro, ZANU-PF, ZANU-PF, aiwa, paivo mukomana Chibutuyu. Chamisa yaono kuitawo zvada kuitirawo nyika toone kuti nyika inofambawo yakadii.
Studio, studio makadii makadini makadini baba Chinogurei baba wewanhu. Isu chinoda kuti chitinetse ndechekuti hurumende yedu ivo munyika macho chaimo maelection akabiwa akabirirwa zvemhando yepamusoro vanhu vachiurayiwa vanhu vachitochwa vanhu vachisungwa vachiswa majeri nanhasi vari munguva mwangu ruri majeri. Mupresidendi wedu aita hunhu unenge hwana Idhamini hwana Mobutu Seseko hunhu hwaainawo nevanomuadvisa vachona vane utsinye husingaitiba. Iko zvino tasai zviri kuitwa paMozambica, murume mukuru unokorokotedza vanhu vari kunetsana vanhu vasati vahwina votokorokotedza apa wakapuwa chigaro chesadhak. Tarisai zvikiitika kuBotswana, tarisai zvikiitika kuNamibia, tarisai zvikiitika imo muno medu munyika medu matigere muno munyika ine South Africa ine. Ah, tarisai paZambia apa ukama hwatinawo neZambia kuti wakasara wakamira sei. Mutungamiriri werudzii washandi wacho chaivo chaivo vari kunyimwa mari, vanhu vari kushungurudzwa maminaro ari kungoparara.
Studio 7, Studio 7, vashamarari veStudio 7 mukasei. Handiti muri kuona zvaakuitika muno muAfrica munomu. Ramaphosa tikutomunzwa ari kutaura zvinhu zvekuva naRussia, Ukraine, Israeri, kuchikwata cheHamazi, kuHezbollah. ZvemuAfrica make haasi kutaura. Saka ndopamunoona kuti Africa inei takarezva fungwa zvakaimbwa navachipanga kuti takarezva fungwa. Presidente emuAfrica muno anotaura zvekunze uko zvemuAfrica muno chaiko chaiko ka havatauri.
Ko munhu unozokorokotedza umwe mutungamiriri wekune imwe nyikawo iwo mari dzavo dzasati anaunziwa. Munongoona kuti zvimwe mamwe mabiri amunoita munongobawo zvimwe zvinhu zviri pachena, munongobawo zvimwe zvinhu zviri pachena zvinongoonekwawo nemunhu wese. Zvino maakuudzwa zvekuita here nevanhu vemuMozambique kuti muudzirwe kunzi garai kunyika yenyu muite nezvekunyika kwenyu musiyane nenyika yedu. Uchiri hunhu herewo apa munhu aiti inini ndini chairman weSADC uchiita zvinhu zvakaora kudai, unoremekedzwa naani kana uchiita zvinhu zvakaora kudai? Ndiwe baba apa ndiwe unoita zvinoita kuti vana vasakuremekedza. Nyaraivo vamwe vanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei neStudio 7, isu hatino kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko ari kusangana nemadzimai akaremara kana kuti vane vana vakaremara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. VaDaniel Chapo vebato reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuMozambique. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti achirapike. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muna Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.